isusu se MDCT atina urongwa wekudzinga ma members of parliament kana kuti ma councillors chokwadi riripo ndiro kuti atisati tamboita chinangwa chekuti tinge tichidzinga vanhu vakaelectwa ve MDCT vari pasi pegungano re MDC Alliance. Asi chandinongoda kuchekesa ndechekuti vanhu vasaterere zvinotaurwa zvekunzi kune MDC Alliance ine mamembers of parliament nemacouncillors asiri yeMDCT. Saka pare zvino hatina vakadaro vatiri kuona kuti vasiya bato. Asi hazvirevi kuti kana kukaita vanhu vanosiya bato tichadzora tsvimbo. Kana vakaitawo vanoti aiwa isusu hatichada zveMDCT yakatiisa mualliance tichavadzinga zveshuwa.
Vasachwai munoti nemashoko avadhube uye urongo hwatiri kunzwa hwekuti bato ravo riri kuda kudzinga dzimwe nhengo dzebato renyu dziri muparamende nemumakanzu.
Dambudziko rataita idambudziko revamwe vedu anaabe vedu vaguma kushandiswa vaguma kuchiswa panera nematurusi nezanoi nekuti ajenda yavari kufambisa iajenda yezanoizvezvizvabhunda witness anozviziva kuti munangagwa chaasingadi kunzwa ndipresident Nelson Chamisa because anoziva marohwa akaita paelection. Saka ndodambudziko rataitika ndaiko kuti vamwe vedu ava vari kufunga vari vega vari kuita zvinhu zvavo vari vega vasina kuti vari kushandira zanopiefu aidai pasina dambudziko ratiri kuwana. Saka ravari mushandi vatoiweta kuchitoshanda zvinesimba nekuti ivo vanonyatozizva kuti kuzek unotoendesa bato kuti bato iri ndo raakumiririra vanhu raakumiririra constituency yakati endezvo zvakaitwa MDC Alliance tinamendiona kurepresent Nelson Chamisa tikasisa macandidates edu seMDC Alliance
vadhube. Ndanzwa mune muri ndanzwa muri kuda kupindura pindai vadhube.
Chinoti MDC Alliance chinhu chakajeka zvekuti munhu wese muZimbabwe anoziva kuti ranga riri gungano remabato 7 akabvumirana kuti tichangoendesa vanhu vanobva mumabato uyezve vanhu vaya vachiramba vari nhengo dzemabato avakabva kwavari. Isusu seMDCT takaendesa 114 mamembers of parliament for the 210 constituencies veMDCT chete uyezve tikacherechedza kuti mazuva akapfuurawa mapartners eMDC Alliance akauya kuHarvest House vakagara pasi vakataura maererano nechibvumirano cheMDC Alliance vakasimbisa kuti chibvumirano chichiripo.
Vasachoyo, tanzwa vadhubo vari kutaura nyaya yekuti mapato ari muMDC Alliance akasunga kuti akutevera vachishanda navamwe onzora. Zvichireva kuti imi hamuchabvumidzwa kushandisa zita rekuti MDC Alliance. Munoti
haiwa ndo matakana naka atagara tichitaura kuti pane vanhu vaita mahungwi nevanhu politics vanhu haisi nyaya yekuti iwo uri kuti chii wakarara kumba kwako kana kuti uri kuti chii ine shamwari yako inyaya yekuti vanhu vari kuti chii. Saka nyaya iyi yekuti hanzi tazvodai tazvodai tazvyanyaya yekuti vanogadzira zvinhu nezanupiefu chavanacho izanupiefu vanhu havana. Let's go mabaya elections havati hati muri kuona. Saka
hatina kumboramba election hatina kumboramba election nesuo kanonokerwa nemaelection iwawo nekuti vanhu
vakavadhube regai vapedze kutaura pedzai 30 seconds vasachwa.
Kumanya nenzira kuenda kuna munangagwa kundopfugama kuti munangagwa tokumbira kuti tichaita election inyaya yekutya vanhu. Isu tatoziva kuti politics ndedzevanhu, teerera zvoda vanhu.
Regai tinzwe kuna vadhube. Vadhube, pindurai tinzwe.
Iri nyaya yemabaelections takainonokerwawo nekuti kwakabva vanhu ikoko vanga vari vanhu veMDCT. Zvinozikamwa nemunhu wese ndezvekuti vanhu vatakarikona vakaisa maapplications ekuti vari kuda kuita MP kana councillor kuMDCT. Vana veZimbabwe vanozviziva izvozvo. Kunyepa kuti ani ane vanhu ani haana vanhu. Election hatisati dzauya, mabaelections takamirira 2023 tiri kugadzirira.
Imi vasati wai chii chiri kunetsa kuti bato renyu ringochinja zita ritsvage rimwe zita idzva?
Zita rinobva kuvanhu, zita vanhu. Idzu hatiteereri zvatinoudzwa nevavengi ivo vakada kuti avo vada kuparadza chinhu chavanhu. Izita rekuti MDC Alliance harina kutongouya kutokuzadzimikirwa. Takatoita maconsultations makuru. Vanhu vanoziva vatungamiriri vavo. Vanhu vanoziva kuti chii chinofanira kuitika. Ndiani angatungamirira Zimbabwe kuenda mberi?